mutungamiri webato rinotonga kuno South Africa reANC wakasarudza mutungamiri mutsva Cyril Ramaphosa asi mutungamiri wenyika vaZuma vanga vachitaridzwa kuti varambe vari pachigaro pamutemo kusvika gore rinouya ra2019 asi nenyaya yekuti vanopoterwa nyaya dzakawanda dzeuori nekusatendeka nezvimwe zvakadaro pava kuita makakatano ekuti vari kuti dai vachisiya basa nekukasika vachipa munhu anenge adomwa navaRamaphosa kana kuti ivo vaRamaphosa vachava kuti vachienderera mberi mutsauko wese mukuru wakanaka pakati pezvinoitagusa kuchinda kukakuru nekuzimbabwe ndewokuti idzi nyaya dziri kuitika idzi ndezvematongerwo enyika dziri pachena hadzina kana mauto kavari kupindira madziriso atakaona kuzimbabwe
ko zvino ivo vaZuma vari kuonawo here zvinyorwa zviri kumadziro izvi kuti ivo zvavakaitawo navambeki ndizvo zviri kuedza kuitwawo kwavari iko zvino
hongu vari kuzviona asi vanga vari kumboita nharo vachiti handiende hakuna kwandinoenda nekuti handina chandakatadza ndakaita zvese zvakatarwa ndinofanira kupuwa mukana wekuti ndipedze chikamu changu chekutonga zvakanaka ndisina kusairirwa asi patasvika iko zvino tiri kunzwa vanenge vazoona kuti kwava kumakata saka vazodududza vava kutaura kuti achiregai ndiende mune zvakanaka bosho uri kubuda mune vanhu vari kutaura vari pedo navo
tine zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri munyika yesouth africa zvinosara zvimire papi mumaonero enyu neutungamiriri hwavaRamaphosa maererano nemamiririri avanoita tarisa basa ravo nemaonero avanoita matongerwo ezvenyika yesouth africa
pamanzwiro atino zviita tichiongorora tichitaurawo nevamwe tinoona sekuti vaRamaphosa munhu ane akakutengenuka ane chiedza pane kuona nezvekudyidzana kwesouth africa nedzimwe nyika kureva gurumwanzira revana vezimbabwe varimuno musouth africa vanenge vakajekerwa kana vaRamaphosa vachinge vapinda panyanga nekuti tinotarisira kuti vanogona kubatsira kuendesa mberi nyaya dzekuti vana vezimbabwe vagere musouth africa vapiwewo zvishandisiro nezvikwanisiro nemapepa akakwana